vashati vehurumende nasawana nzvimbo yavanga vakazivisa kuti vachatangira kuratidzira yakakombwa nemapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzizere mvura inovava zvisinei vashandi vehurumende vane chitsama vakwanisa kusvika pamahofisi epublic service association pavanga vachifanira kusangana apa pasina avadzivisa ndokutanga kuimba zvakaomarara vachigadzirira kuti vanosiya magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvemari vamutulincuve pamwe negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza pavatanga kufamba vachibva mahofisi epsa aya vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana mapurisa abva avavharidzira achishandisa chisimba mushure mekunge varatidziri ava vaedza kumanikidzira kuti vapfuure pamudhuri wevanhu wanga wagadzirwa nemapurisa vamwe vavaratidziri ava vabva vagara pasi zvazoita kuti mapurisa vazvuzvurudze achivadzosera kwanga kuine vamwe vavo sachigaro weapex council amai Cecilia Alexander neumwe utungamiriri hwemasangano anomirira vashandi vehurumende mende vamboedza kutaura nemapurisa aya asi mapurisa aramba akatsika madziro achitaudzwa nevakuru vavo kuti kuratidzira uku hakusi kuzoenderera mberi amai Alexander vashora zvaitwa nemapurisa izvi vakabva vabvarura magwaro enyunyuto avanga vachida kunosvitsa kuhurumende
kumbisirwa nguva hapana chiri kubuda government is not negotiating in good faith mukatarisa muchaona kuti kwava kungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura vamwe ndo vatakanzwa vachiti haa vakangodemonstrata chete tovadzinga yeti isusu tasvamisa hurumende ino kwemakore akawanda vamwe vakatouya nezuro unoona chitanzi tinovadzinga isu tine marights constitution yezimbabwe inotipa marights we have got the right to organize saka tondeta handine even right yekudemonstrata tiri kunyanyisa kutirwadza nezvekutambisirwa nguva kuonekwa sekuti hatina kukwana kumbonzi muchamacha tazoya kuti akumacha tozonzi aiwa mapurisa azochinja maindi azoti hatimacha zvinoreva kuti nyange kutambudzika kwedu uku zviri kutoita zvekurongwa sekurongwa kwavaita kuti tirambe kuti tadze kumacha mukada kuzvitarisa muchaona kuti pane strategy yarongwa yekuti dhemo ino isabudirire kusaini I think it was around 7 o'clock ndanzwa kuti kupsa kwatozara matenga kwazara chii for what purpose isusu tiri vanhu vari kuchema politisi dzei dzerumu
mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaobert masaraure vati chanetsa ndechekuti hurumende yavaemarson munangagwa yave kufunga kuti yave kupandukirwa nevashandi vayo kunyange hazvo vashandi vakangomira nenyaya yekuda kuwedzerwa mari dzemihoro
isusu tinoziva kuti muna november ndo mawakapinda isu hatina kukubvisa ndekuti muna november vamwe ari kutya kuti vamuna november hatii
oraiti mwedzi wembuzi
ari kupanika kuti ya november season but isusu hatisi kuda zvekuita zvematongerwo enyika nyaya yedu ndeyekudya ndeyekuti vana vaende kuchikoro ndeyekuti vana vadii varapwe mukatarisa munangagwa namutuli the dehumanizers tarisa kudehumanizer kwaita mapurisa I can see a beautiful sister of mine ari apapa auya akapota zvakanaka nakasachenuruka izvezvi nemhepo yachirowa nezuva rapa vakamiswa muzuva vasina kudya kubva mangwanani mawekazi sesu saka mawekazi tikudhivhaidwa nevanhu vari kudya anamutuli muve vanogara kuswitzerland mawekazi tikudhivhaidwa nanamunangagwa vanochata maplanes kuti afambe kubva mugweri kuenda kubulawayo mawekazi tikudhivhaidwa nevanhu vanenge vabva kuvic force vachidla mari yedu yose vachiti tikuronga zvebudget
munyori mukuru musangano reprogressive teachers union of zimbabwe ptuz varaymond majongwe vati vashandi vehurumende vave kunhonga svosve nemuromo zvokuti havachatokwanisi kuenda kubasa kubva zvino zvichienda mberi
people are suffering and that's all they're asking for
yeah.
they want food on the table and it ends there
yes. Yes.
the rest of the matter akatesa maproblems edu havationi panapa ndokumbira macomrades the spirit yakunza ipano must continue we are urging all the other unions to join and the Zimta has made a statement about incapacitation is on the increase
yes
and we expect all the other teacher unions hati kuda kunzwa muchingotaura musingaiti other teacher unions if you are genuine teacher unions
yes.
do what must be done for the betterment of the teachers welfare viva teachers viva
viva
workers viva
viva
viva solidarity viva
viva
I want to thank you comrades for coming We want to be in solidarity.
Yes.
Our point is they've started with the doctors, they are coming to the teachers.
Yes.
So that we must be prepared.
Yes.
We
Zvichakadai vamunyaradzigwisai avo vanoshanda nesangano reInternational Socialist Organization vatichave kudikanwa ndechekuti vashandi nevarombo vachibatana voita chinhu chimwe chete mukuedza kumanikidza hurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika.
Kuti yanguva yekubatana kwemushandi nemurombo wemuZimbabwe. Tataura tachema zvakwana. Yanguva yekushandisa power yedu sevashandi nevarombo. Tikabatana sevashandi nevarombo hapana vanoti tsikunura. Indakamira muno muna August 1996. Muna August 1996 ipo pano pa PSA ma doctors nema nurses kugomo vakaita the first general strike yema civil servants in the history of this country. Isusu se ISO were there together nema workers nema students edu wanosanganira vamwe vakutungamirira yezvino takanobatana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti sei mapurisa azorambidza vashandi vehurumende kuratidzira iwo akambenge ava pamvumo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asamai Alexander vati vaive kukwidza nyaya yekurambidzwa kuratidzira kwavaitwa nemapurisa kusangano reInternational Labour Organization ILO.
Saka mari haizi ndandi handi ndizvoka itamusiti kana vamutundi vacho basa varitadza zvavo handizizi vaingorega zvavo toedza zvimwe tinarete kudaro uyatiivavhane muno munyika. Saka ndiri kuti zvataita izvi kutanga handiti kutanga next week tikuescalate tinenge taapamwe zvichienda zvidaro asi tsamba yekwaelo takutonyora nhasi chaiyo kuenda kwaelo kuti muno munyika vashandi tadzvinyirirwa tashaya zvokuita tibatsirei dai mutibatsire.
Vamutuli Ncuve vati tigovafonera zvakare kuti tinzwe pamire hurumende panyaya dzemihoro yevashandi vayo asi vaNcuve vakaudza nhengo dzeparamende kumusangano wekugadzirira bhajeti renyika wakaitirwa kuVictoria Falls kuti homwe yehurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda yakaringana neinterbank rate. Vashandi vehurumende vanoti yakwana zvino nguva yekuti vabatane vataurwe nezu rimwe chete sezvo vachiti hurumende iri kungochinja-chinja serwaivhi panyaya dzemihoro nemari dzemabhonasi. Vashandi vehurumende vanotiwo havasi kufara kuti hurumende haisi kuvabudira pachena panhaurirano dzavanoita pasi penational joint negotiating council pamusoro penhau dzekuwedzera vashandi mari dzemihoro nemabhonasi vachiti hurumende inozongonzwi kwayotaura pfungwa dzayo mumapepanhau isingashandise misangano yenjnc kuisa pfungwa dzayo patafura. Vashandi vehurumende vanoti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzichavakwaniri kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi hatina kukwanisa kutaurawo naamai Nzenza kutinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.